Muzvarilisa Sibandande mumwe mudzimai akatarisana nedambudziko rekutadza kusununguka zvakanaka. Muzvarilisa vanoti mwana wavo uyo anga asati asvika nguva yekuzvarwa akafira mudumbu pavakauya nemusi wechipiri, asi hapana chiremba akavayamura vachiti vakatozoyamurwawo nemumwe mukoti uyo akaita kuti mwana abude akafa. Muzvarisi Banda vanoti dambudziko guru rave rekuti vasuke chibereko chavo zvekuti vakanonokerwa sezvavari kuitwa zvinogona kuvhiringa utano hwavo.
Mwana ainzi akafira mudumbu, saka ndaifanira kuti mwana atanga kubuda mudumbu ini ndivana Jesu vachamire. Saka izvozvi zvese zvinhu zvakaitika, but pane zvinhu harisati ndagezwa chibereko, asi zvinhu zvese zvakabudwa. Saka chandinenyenya ndadiba kuti ndigezwe chibereko. Saka mwana akabuda nezvuro, saka nhasi harisati ndagezwa. Saka ndizoti hazvizondi affected kuti ndizotadza kubata mwana kuti.
Muzvarisi Banda vanoti vari kusangana nedambudziko rekushaya mvura zvekuti zvimbudzi zvepachipatara ichi hazvipindike, uye vave kutochingidzira mvura inenge ichinaya.
Mvura inouya sometimes, haiuye mvura panonaya. Mvura ikanaya ndo patinobva tacheriredza mvura.
VaErasmus Zindoga vakauya nemudzimai wavo kubva kukaribha vanoti havasati vawana rubatsiro kubva kunana chiremba, vachiti mumwe chiremba wavakaona pachipatara apa akaramba kurapa mudzimai wavo. VaZindoga vanoti vakatohaya motokari kubva kukaribha kuuya kuchinhoi, mufambo une makiromita 250, sezvo zvinhu zvisina kumirawo zvakanaka pachipatara chekukaribha. Hatina kunzwa kuti madzimai mangani ari kusangana nematambudziko akadai pachipatara chemuchinhoi, icho chinotambira vanorwara kubva munzvimbo dzinosanganisira Kariba, Hurungwe, Karoi, Makonde neZvimba. Vakafanobata chigaro chemukuru webazi rezveutano mudunhu reMashonaland West vakapiwa nhiwayo, vanoti semaziviro avo vanachiremba vanofanirwa kunge vari pabasa mudunhu rose. Asi vabvuma kuti vana mukoti havasi ivo vanofanirwa kurapa madzimai anenge aita dambudziko pakusununguka sezviri kuitika pachipatara chemuchinhoi.
The complications occurred because the patients were not attended to by a doctor. Maybe that will be the case for us to follow up with those specific cases. But in general,
kana pakaita dambudziko nekuda kwekuti munhu haana kuwana rubatsiro rwachiremba, tinoongorora nyaya yacho. Asi handizive kuti vanachiremba vari pastrike mudunhu, tichaongorora nyaya. Kakawanda vana mukota havasi ivo vanoyamura kana madzimai vaita dambudziko pakuzvara.
Mutauriri wekanzuro yechinhoi vatichawana Mulauzi vakaburisa chiziviso sondirapera, vachiti guta rechinhoi iro rine vagari vanosvika zviruzana nemakumi maviri rine dambudziko remvura nekuda kwemapombi matatu akafa ayo ari kugadzirwa. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndine Arthur Chigoriwa.